ndikatanga ndichiti vanse mhuri yeZimbabwe zvino inogona kufara nokuti zvinoratidza kuti dambudziko reZimbabwe kana kuti nyaya yeZimbabwe ichine vachiri kuva nehanya nayo, kuchine vachiripo vachiri kufungawo nezveZimbabwe kuti nyaya yeZimbabwe haisati yapera, gutsa ruzhinji harisati ranyatsokuuya munyika yedu yeZimbabwe.
Zvii zvingadaro zvichitaurwa nezvazvo mumatare akadaya?
Tiri kutarisira kuti panhau yakafanana neiyi kunzwisisa kana itsvagurudzo zvakare iri kuitwa kune vakazvimiririra hurumende yeamerica isingatarise chete zvainonzwa kubva kuhurumende yeZimbabwe asi kunzwawo kuzvarwa zvezimbabwe nemamwe masanganowo akazvimiririra ichinzwa kuti kwakamira sei kuZimbabwe. Saka tinoti itsvagurudzo iri kuitwa uye panogona kubudawo chokwadi, ndozvimwe zvinhu zvatiri kutarisira.
Tingaone here zvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika yeZimbabwe zvichitarisiswa uye zvichibviswa museri mekusangana uku?
Zvirango zveupfumi kuZimbabwe tingati handisi kutoona kana kuva netarisiro yekuti zvingabviswa pari zvino pasati pava nesarudzo dzatingati dziri pachena. Tingangoti hurumende yeAmerica ichiri kutsvaga zvayo umbowo hwezviri kuitika pari zvino, asi tinongoona kuti nyaya yese ichange ramba ichidzokera panyaya dzesarudzo nokuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe zvakaitwa kuburikidza nedare rekongiresi reAmerica kureva kuti utori mutemo unofanirazve kuti udzokerezve kukongiresi unoitwa repeal. Saka tingati recommendation yeCommittee on Foreign Relations inogona kunge iine chokuitawo nepachazenge pakuongororwa nyaya dzakafanana nezvizvi kuti maripoti avo achange achitariswa, asi nyaya ndinoona ichipirira panyaya dzesarudzo.